Israelians about Tuma, I think they say maybe send their couple. You make a fixed friend, you should know of these are not to succeed. You need to know about these two. If you mark in Bagadara, Transkanavasiva, one of the education year, one of the animal recommendations has a fixed funding. The president into
Saka munotarisira kuti munoitumira chikwata ichi riini chaizvo?
Takuvatumira muchewenisei. Vanga vachifana kuenda muchemande, but nenyaya yekuti chitei chakaitika paweekend. Saka kugadzirira kwavo zvezvino tuma first officer, legal officer, national organizer. So delegation ichaenda ikoko yakamirira idhiriti. Zvikatuma first officer ari yega zvelegal side hakwanisi kuzvibata. Saka ndoda kuti vaende vese eorganizing organizing ndo inenge ine irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunikidzwa kukodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugosi musina kumira zvakanaka zvese izvozvo national organizer ndozvo anenge achitarisa sefto officer anenge achitarisa kuti mugodhi uyu before paita njodzi wanga wakanaka here ko sefto officer wepapo aripo here ko vane madrasting license vacho vakati vanhu pindai vakanga vaonei chitwe chachina kuonekwa here ndozvinhu zvaanenge achitarisa.
Pane zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasirwa neupenyu?
Pari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasirwa neupenyu.